manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro yakanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wesvondo chikumi 5 2022 makateerera ku studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova chipanga mazano chemutungamiri wehurumende vaMorgan Tsvangirai, Dr. Alex Magaisa vashaya. Mapurisa ovimbisa kuzivisa zvimwe nezvekutsakatika kwamuzvare Mo Blessing Ali veBato Residents Coalition for Change Mangwana asi nhengo dzebato iri dzinoti hadzisi kufara nemafambisirwo ari kuitwa nyaya iyi. Muimbi Thomas Mapfumo otaura nezvenzvimbo yekuvakira yaakapiwa kuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova chipanga mazano chemutungamiri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai panguva yehurumende yemubatanidzwa uye vari nyanzvi munyaya dzemitemo Dr. Alex Magaisa vashaya vari kuBritain nhasi. Vanonzi vange vachirwara nechirwere chemoyo uye vashayika kuchipatara cheMargate Hospital mangwanani anhasi. VaMagaisa vaigara vachitaura zvakanyanya muzvirongwa zvedu zveStudio 7. Vachinyora padandemutande ravo reTwitter, mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change, vaNelson Chamisa, vati Dr. Magaisa, vaive denhero ruzivo, asi vafa vasina kuona Zimbabwe itsva yavaishuvira. Mashoko aya atsimirwawo nemutungamiri webato reNational Constitutional Assembly, muzvinafundo Lovemore Maduku.
Kana tichiti arasikirwa tarasikirwa zveshuwa munhu wekuti nyika inei kune magenerations munhu handiroti pamakore tinenge tine makore anopfuura magumi kwaari saka unenge uchifunga kuti kufa tinotanga isu iye wozotera ndiye munhu watofunga kuti ha panenge pasina naprofesa Maduku nevamwe tinenge taane vanhu vakafanana naprofesa Magaisa ndiri kuzvitaurira panyaya yekuti muchirungu vanoti succession paya pataiona vanongoti vakati zvebungwe remutemo vanongoti vamadhuku asina ani tichongoona manje kuti haa pane umwe munhu anozokwanisa kuti kana munhu asingati vamadhuku achida zvebungwe remutemo anoenda kuna vamagaisa
mumiriri wehwange central mudare reparamende vari nhengo yeCCC vadaniel molokela vati vonyika yarasikirwa negamba
vamagaisa vanga vari gamba venyika munhu aiya nyika yake tingati muchirungu anga ari nationalist or patriot ndakatanga kumudziva ndichiri student ndichiri mudzidzi kuuniversity of zimbabwe 1995 iye anga ari second year ndiri first year kulaw school munhu aifarira zvinhu zvepolitics achiri kuuniversity
Gweta uye vari munyarikani weAfrican Union pakurwira kodzero dzevanasikana amai nyara dzai gumbonzvanda vatiwo vashushikana zvikuru nerufu urwo.
Chekutanga chashokeka itwas unexpected tarwadziwa zvakanyanyisa mukoma Alex Magaisa I never met him in individual in life personally. But pakushanda mabasa tiri pamwe chete vaive munhu ari respectful ane shungu nekusimudzira nyika yavo
Dr. Magaisa vainge vachidzidzisa mutemo paUniversity of Kent kuBritain vaizivikanwa nekunyora zvinenge zvichiitika munyika padandemutande reTwitter nemugovera wega wega kana kuti The Big Saturday Read
Thank you.
Bato Residents Coalition for Change rinoti riri kushushikana zvikuru nemaferefeterwo ari kuitwa nyaya yenhengo yebato iri muzvare Mo Blessing Ali vakatsakatika musi wa 24 Chivabvu. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 nhasi kuti tivabate mangwana kuti vatiudze pavasvika semapurisa pakutsvaga muzvare Mo Blessing. Asi mashoko avakamboburitsa mapurisa akati vakapedzisira kuonekwa vaina vapayas jamba avo vasiri kuzivikanwawo kuti vari kupi pari zvino. Muzvare Mo Blessing vakatsakatikira huri husiku pachibhanguza shopping center kunyatsime. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mumiriri wezengeza mudare reparamende vajob scala.
Hapana chatiri kumboziva kuti nanhasi Mo Blessing ari kupi. Nyaya iyi yashungurudza vanhu vose kuno kudonhu rechitungwiza. Ukapinda mabhawa, ukapinda mabhazi, ukasvika pakaungana vanhu, ndiyo nyaya iri kungotaura munhu wese iyoyo. Kuti kuvanhu madusura akapamba mwana uyu vakamuisa kupi. Hapana achaziva iko zvino kuti Mo Blessing ari kupi. Saka vanhu iko zvino rongo vadishi nemheremhere ndokungotsvaka nokufamba kuti vanzwe kuti mumwe wavo ari kupi. Chikumbiro chavanacho chikuru ndechekuti dai madushura akamubata vangotitaridza chete kuti ari kupi. Zvimwe zvese hatina basa nazvo. Chatinoda ndiMo Blessing ali kupera.
Ko mapurisa ari kutiwo kudii nenyaya?
Hapana chatiri kumbozva kumapurisa. Tangoerengawo mapepa anhasi vachitaura vachiti vari kutora nyaya iyi zviri siriasi. Uye zvekare vari kuperefeta zvakasimbisisa. Asi so far hapana chatatira zvakwavari. Kuda zvimwe nhamba achatiudza mushure mokunge vapedza nyaya dzavo dzokuperefeta iyi. Asi vanhu vacho vakazviita zvinhu izvi vanozikanwa ende vanhu vari kutaura pachena. Ende chinotinetsa ndechekuti nemhaka yei pasati pabatwa vamwe vacho vanhu vakanga vachishanda napayas gamba kuti vatiudze kuti mwanasikana uyu ari kupi.
Ko muri kumbokwanisa here kutaura nevana vamuzvare Mo Blessing?
Vakandifonera nezuro vachiti vareceive imwe telephone call kubva kuno mumwe munhu angachiti ari kufona achibva kunonzi kuwhite horse vachiti kondadzwa kuti ndi muri kutsvaka Mo Blessing ari here kana murimi ndibatei. Nhamba dzacho nobva ndandipe nhamba dzacho vakandipa nhamba dzacho ndikazama kuzofonera nhamba dzemunhu uyu. Nhamba dzacho dzanga dzisingaite. Ndakafonerwa nomwana wacho sikana anonzi Nyasha. Saka chiripo ndechekuti vana vacho vakangofarira nevanhu vese vari kungotsvakawo kuti vanzwe kuti mai vavo vari kuti.
Mumiriri wezengeza mudare reparamende uye vari mutevedzeri wasachigaro webato rinopikisa reCCC vajob scala vachitaura vari parunare kuchitungwiza. Muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo anoti ari kuda kuti mwana wake mukomana atange bhizimisi kuSouth Africa panzvimbo yaakapiwa sekuremekedzwa kwebasa raakaita munguva yehondo kusvika pari zvino. Paakapiwa nzvimbo iyi naChief Lovwani Matsila vekuLimpopo. Ngatinzwei hurukuro yataita namukanya.
Iye zvinezvi tanga tauya kuti tizoridzira gisho yemumwe akashaya mufanhu aichisapota zvikuru anonzi Jabulani. Ndiwo watakauya kuzoitira kuti hama dzake tivabatsirewo nemari nekushaya kwaakaita zvati tibatsire hama dzake. Saka ndosho yatakaita yekutanga and takazoita zvedu imwe yechitwo yanga yasho yedu. Yezvinezvi tine yekupedzisira yatiri kuita musi wesaturday. But chimwe chinhu chikuru ndakakokwa naChief Matsila ndokuLimpopo kuvenda uku. Vakandipa land vakati tinokurekonaiza uri mwana wedu iwe nezvawakaita. Tanga tiri panext door taizvinzwa zvese nguva yehondo. Saka unodeserva land. Saka takapiwa land kuLimpopo. Takatoenda kunoona Chief Matsila nevanhu vake.
Saka yakakura zvakadii land yakapuwa mukanya?
Aiwa yakakura. Yakakura.
Tanga tichinzwa vamwe vachiti mukanya vanenge vakutoenda kunogara ko South Africa kwacho icho kwadi here ichi?
Munhu anogara kwese kwese kwaanoda kana tadevelopa kana tichikwanisa kugara nouya kuzogara ko ndokumushaga. Munhu anogara kunomufadza. Ndakafarirawo kwazvo nzvimbo yacho kune development iri kuitika yakawanda ikokoko saka kwakanaka kwakanaka zvikuru.
Saka ichi chiremera chikuru kaichimukanya chamapiwa kuZimbabwe zvakamboitwa here izvi? Kune vakambokupaiwo here pekutenda kuti aiwa
handina kana kutombopiwa ini kana ndato enemy ka ndato enemy kunge zvese zvandakaita nguva yehondo zviya zvakangadikwa ini ndato enemy nekuti handisi kunzwisana nawo. Ini ndiri munhu wevanhu, handisi munhu wekutsvaga mari kwete, ndiri munhu wevanhu. Dai ndakanga ndichisapota vanhu ivava kusvikira nanhasi ndikadai yezvino ndine mafamu, mabhenzi, machii, matruck akawanda ndichibira vanhu hazvisirizvo ka. Ini ndiri munhu wevanhu, mari haisiri hama yangu. Hama yangu vanhu, hama ndo hama dzangu. Zvino ndikatadza kumira nevanhu ivava ndo vakandisvitsa padiri pano kuti ndisvikare kuti kuda mukanya vanhu ivava. Zvino ndikavasiya mufungeka ndakanganisa.
Muimbi Thomas Mapfumo Hurricane Hugo mukanya achitaura ari parunare kuJohannesburg, South Africa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia nhasi yakanda zvombo zvemuchadenga muguta guru venyika yeUkraine Kiev kekutanga mumwedzi mumwe chete zvakanganisa runyararo rwange rwavemo. Russia inoti yaparadza motokari dzehondo dzakapuwa Ukraine nenyika dzekumawirira uye mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vayambira kuti vacharwisa Ukraine zvakasimba kana ikapuwa zvombo zvemhando yepamusoro-soro zvinosvika muRussia zvakavimbiswa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden. Ukraine haina zvayati yataura kupindura mashoko eRussia ekuti yabomba motokari dzehondo aya. Asi yatiwo chimwe chombo chakandwa neRussia chadarika pedyo pedyo nenzvimbo yenuclear iri pedyo neguta iri. Russia inonzi yarwisa Kiev sezvo bauto ayo amanikidzwa kudududza muguta reSvidonetsk rainonzi yainge yave pedyo nekutora. Pane mashoko ekuti Pope Francis ava anotungamira kereke yeRoman Catholic avo vari kutadza kunyatsofamba zvakanaka nekuda kwegumbo ravo rakakuvara vanogona kunge voronga kuenda pamuchikandigere. Pope Francis vane makore makumi masere nemashanu ekuberekwa uye vanonzivo vari kushanyira imwe nzvimbo yeLaquila muItaly muna nyamavhuvhu kumabiko akatangwa naPope Celestine V avo vakaendawo pamudyandigere zvisati zvazoitwawo naPope Benedict XVI. Gore rinouya Pope vari kutarisirwawo kushanyirawo kuCongo, South Sudan, Canada neKazakhstan. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nemukuru wesangano reYouth and Community Development vaClarice Maduku nezvoongororo yavakaita yakaburitsa pachena kuti vana vakawanda kumaNicaland vari kushandisa zvinodhaka.
Tingati iko zvinezvi inyaya inosuwisa nekurwadza. Seplatform for Youth and Community Development yaishanda pamwe chete nevemukanga Community Radio tikaita tsvagurudzo yataishandisa yatinoti desktop research yatakatanga muna gore ra2019 kusvika 2022 tichitarisa zvanga zvichibuda nemaripoti atanga tichiitawo kune mamwe activists, especially in our communities, my wife, Nyamchipinge, because of that from February to April, that I got research here, and I'm filled. Because I'm a questionnaire, the program that not be snowballing, I was able to get a drug store. But I'm very excited to find out from my teacher. I'm not sure if I'm going to be able to get a school. I was able to get a lot of drugs. 53
Saka ve hurumende varikuti kudini tsvakurudzo yamakaita iyi matotanga kushanda mese here?
Patapo dzatsvakurudzo yedu ve hurumende vatiri kutaura navo, tiri kutaura navo at the local level zvakafanana nekuti kuofisi ya DA vamudziti vekuChipinge kunoko yakakwanisa kuendesawo maresearch reports edu vachiti vakauyisa kuona kudzaka kudzamu hwedambudziko iri asi tichishanda zvakanyanya. The Ministry of Home Affairs, Ministry of Health, Ministry of Education, the Ministry of Health, I think that's a good thing.
Asi mati imimuri kutaurawo nevamwe vana vane dambudziko iri zvii zvakaipira kuti vashandise zvinodhaka izvi
zviri kuitika nezvekuti pazvinodhaka pazviri mhando yakasiyana siyana mhando yatiri kunyanya kurwadziwa nayo imhando anonzi marijuana mbanje number one ndo iri prevalent imwe iri kugadzwa yatinoti local brew ine mazita akawanda vanoiti mutoriro mukozodo chimbwa kana tiri kunoku kukanyi kunoku chipinge zviri kuitwa nemadrugs aya ari kuita kuti vana ava vange vasingachakwanisi kuchikora iri kukonzeresa madrop out vana vari kuita zvemadrugs ava vazhinji vacho vasiya chikoro havachaendi kuchikoro vanoita madrugs ava vari vasikana vari kumitiswa nekuita pamuviri nguva isati yakwana vana vari kuita zvemadrugs aya vari kukanganisika pfungwa yatingati mental health vachinditana nevabereki vazhinji vatiri kuona patsvagurudzo vanoita zvemadrugs ava kuchikoro vari kudzidzira performance yavo havachinyanyopasa vanoita zvinoitwa nematicha kumba runoitana nevabereki uye havachasemacitizens atinotarisira kuti vana vanenge ati ramangwana ravo ringe rakajeka zvino rava kukanganiswa kuti havachakwanisi kubudirira muchikoro.
Mukuru wesangano re Youth and Community Development va Clarice Maduku vachitaura vari varunare kuchipinge.
Direct from Washington, the voice of America.
Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, Yesu simba rangu.
Makadi niko vatereri, ini ndini Tanonoka Wande, rasvika zuva rechirongwa chedu chezvechitendero. Vazhinji venyu vakatumira maaudio pamusoro pepamire shoko raMwari. Panyaya yedu yesvondo rakapera yemurume umwe chete anoroora vakadzi vazhinji kana kuti barika. Nhasi ngatinzwei zvinofunga vamwe vateereri pamusoro penyaya iyi.
Makadiko, barika mubhaibheri harina parakarambidzwa, asi kuti vanhu vanongozotora zvinhu out of context vasinganyatsonzwisisa kana vakuverenga kuOld Testament. Asi nyaya iyoyo ichitaurwa kuOld Testament inozodudzirwa kuNew Testament pairehwa naMwari. Vati dai Mwari anga asingadi kuti varume vaite vakadzi vakawanda, angadai asinawo kuti vanhu vazvarane vawande. That's why vawande muchiona zvichiita kuti mukadzi akarara nevarume 100 anongozvara mwana mumwe chete after 9 months. Asi murume akazvara akarara navakadzi 100 anokwanisa kuzvara vana 100 after 9 months. Why? Because varume vakapuwa simba rokuti vanofanira kuti vaberekane vawande vachizadza nyika. Haungabereki uchiwanda nemukadzi mumwe chete. Saka ine vasina nguva yekunzi ane nhumbu nguva ine hakwanisi kuzvara, akwanisa kutomitisa vakadzi vakawanda zuva rimwe chete. Iroro isimba ratakapuwa naMwari risina kupuwawo madzimai. That's why vakadzi varo vanonzi vanoita murume umwe, nokuti murume ave nemukadzi umwe.
Ngatichinzwawo zvinofungwa namunyaradzi anoti ari kuSoweto kuSouth Africa.
Makadi ndibaba Hwande, ndinoona sokuti mubvunzo hauna kuperera kupindurwa navamandisvodza. Ndakatarisa mubvunzo wati zvingatokonzeresawo here kuti munhu asaenda kudenga nokuda kwokuti aita vakadzi vaviri. Ipapo ndopada kujekesa chete kuti ko zvingatokonzeresawo here kuti munhu asaenda kudenga nokuda kwokuti aita vakadzi vaviri here. Baba Hwande, ndinokumbira kuti vabatisvodza vadzoke zvakare pamubvunzo iwoyo, vapedze kududzira kana kuti kupedza kupindura mubvunzo zvakaperera.
Vasvosve vane mashoko avanodavo kutipa pamusoro penyaya iyi.
Tanonoka Wande, wakadi zvako, hatinofara chaizvo nechirongwa. Ya, nhau yabvunzwa nemukomana iyi nhau yakanaka, nhau yebarika iyi nhau yakanaka zvikuru. Hapana bhaibheri parakamboramba chinhu chinonzi barika. Hongu zvavari kutaura tinozvinzwa kuti Mwari achisika munhu akangomuita murume nemukadzi. Ndo vanhu vekutanga, ndo the first generation. Saka apo aitsanangura sekungovaita vari vaviri, aigozoita wetatu ipo pasina wetatu, vakangosvikwa vari vaviri. Saka pa pasina wetatu varitaura. Nau iye zvinezvi majeneration edu atavirai ava nevanhu vakawanda mukati. Ende kana ukatarisa ayo ari kutaura yaSoromoni nekuita vakadzi vakawanda. Soromoni haana kumbonzi izvo, akatadza nekuita vakadzi vakawanda. Bhaibheri rinonyatsotsanangura kuti Soromoni akatadzisiwa nekuda kwerudzi rwakanga risingafarirwi naMwari. Kureva kuti rudzi ndo rwakanga rwakaipa pavakadzi vaSoromoni, kwete kuti kuwanda kwavo. Kuwanda kwavo kwakanga kusina kana mhaka. Abraham baba wokutenda chaiye chaiye akaitawo vakadzi vakawanda, but anonzi ndiye father baba vokutenda. Hazvina kumbonzi akakanganisa pakuita vakadzi vake vakawanda.
Tochipedzisa nekunzwa kubva kuna mufundisi Mungu.
Barika harikonesi munhu kuti ave mutsvene, harikonesi munhu kuti ave kudenga, kana kuti munhu une barika unganzi unoita upongo. asi munhu neparika ane zvinhu zvasingatendegwi nemabasa asingatendegwi kuita mukereke. Kana munhu achinga ane parika atendegwi kuva mutungamiriri wevanhu mukereke. Kana munhu achinga ane parika atendegwi kuva nechinzvimbo mukereke. Atingati tikasvika pamba pemunhu neparika toti tasvika pamba pemhongwe. Kana kuti tichiona munhu weparika uneparika akawana tomuti mhongwe. Kana munhu ane parika rinotendegwa zviri pachena haasi mhongwe ende hakoni kuenda kudenga.
Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ko vanhukadzi muripiko panyaya iyi? Vane mibvunzo kana mashoko avanoda kugovana nevamwe, tumirai maaudio enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 301 919 8140. Namba idzi ndedze zvechitendero chete chete. Ini ndiri Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka vateereri.
Aiwa, tinotenda Tanonoka Wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, Dynamos yadambura Capes United 3-0 mumutambo weHarare Derby, asi ndokutadza kuenda pamusoro petafura yeCastle Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Dynamos yaratidza kuti ndiyo shasha yenhabvumu Harare mushure mekudambura vavakidzani vavo veCapes United 3-0 muNational Sports Stadium nhasi masikati. Zvibodzwa zvabva kuna Isa Sadiki, Ralph Kaundera na Frank Makarati zvapa Dynamos kukunda zvine mutsindo pamwe nekutora mapoints matatu akakosha murwendo rwavo rwekurwira mukombe weLeague. Murairidzi weDynamos Tondera Indiraya anoti ari kufara nekukunda uku achiwedzera iye kuti vatambi vake vakaramba vachitamba zvakadai chikwata chake chinotora mukombe uyu.
Vakomana vashanda zvine simba kuti tikunde mutambo wanhasi, saka ndoda kuvatenda nekuzvikudza izvozvo. Ndinovimba vacharamba vachingoshanda zvine simba tichienda mberi.
Asi kukunda uku kwatadza kukwidza Dynamos pamusoro petafura mushure mekunge Chicken Inn yarovawo triangle 1-0 muGibbo Stadium. Ndiraya anoti vakunda havo asi hondo echiripo kusvika vatora mukombe. Chicken Inn iri pamusoro nemapoints makumi matatu nemashanu, point imwe chete pamusoro peDynamos. Oyo wanga uri mutambo wekutanga weHarare Derby kubvira muna 2019 apo Capes United yakakunda 1-0. Aimbove murairidzi weMasvingo United Makanyire Mugova Benjamin anoti Capes United yarowa asi yatamba zviri nani pane zvavanga vachimboita mazuva achangopfuura.
Pabhora ranhasi first half yaro yanga ichitaridza kuti vanenge vakambonodzoka vakamboprepare vakambotamba zviri nani nokuti yanga ichipasirana bhora dzinonakidza dzinonwisa mvura, asi bhora rinongozotipa kupera kwezuva yazorova mambure kudarika imwe ndo inenge yahwina.
Murairidzi mutsva weHighlanders Boutmena D. Olivio Brito abudirira mumutambo wake wekutanga apo chikwata chake charova Harare City 1-0. Mune mumwe mutambo wawa yakunda Ngezi Platinum Stars 1-0. Manika Diamonds yave pachinzvimbo chechina yasvetuka triangle nekurova Tenax 1-0. Makundano eCastle Lager Premier Soccer League ari kuenda kuzororo yemasvondo maviri yepakati pemwaka kutanga nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vaimbo vachipanga mazano chemutungamiri wehurumende mushakabvu Morgan Tsvangirai, Dr. Alex Magaisa vashaya. Mapurisa ovimbisa kuzivisa zvimwe nezvekutsakatika kwamuzvaremo Blessing Ali kuchitungwiza mangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube muchinzwa nhau dze isindebele.